vachisvitsa zvipfeko izvi izvo zvinosanganisira mamaski ekuvhara muromo nemhino pamwe nembatya dzinoshandiswa nevashandi vemuzvipatara kuti vasabatire zvirwere izvo zvakatengwa nehurumende yebritain kuburikidza nebazi redepartment for international development kana kuti dfid mumiriri wesangano reworld health organization muzimbabwe vaalex gasasira vati vari kufara nekugadzirira kwakaita zimbabwe kurwisana nechirwere checovid-19
We are very grateful to DFID.
Tinotenda zvikuru veDFID avo vakatsigira urongwa hwekuti Zimbabwe ikwanise kuzvimirira pasi pemurao wepasi rose unoona nezveutano.
Mukuru weDFID muZimbabwe, amai Kate Tutan, vati zvipfeko zvavasvitsa kuZimbabwe nhasi zvinokosha mari inodarika zviuru zana zvemapounds uye vacharamba vachipa Zimbabwe zvipfeko izvi kusvika zvasvika pamari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe mapaunzi. Gurukota rezveutano Vaobhedhaya Moyo vati vafara zvikuru nerubatsiro urwu.
Rubatsiro urwu rwakakosha zvabva kunyika yeBritain. Zvinotaridza kuti vachine rudo nesu, saka toda kuti varambe vakangodaro. Zvinhu zvavari kutiitira zvinotosvika mapounds anosvika 1.7 million izvi zvauya zvi100,000 pounds. But project yacho yese yekucreata center, public health emergency center, yatora mari yakawanda chaizvo. Saka tinoda kuti tinotenda hurumende yeUnited Kingdom nezvavatiitira kutitsvangira izvi zvokuti vashandi vedu vashande vari safe pasina zvokuti hanzi vanozonetseka vobatira chirwere. Izvi zvichaita kuti vadziirire chirwere, kuti vasabata chirwere.
Vamoyo vatiwo nyika inofanira kugara yakavhura ziso zvichitevera kuziviswa kwaitwa nehurumende yeSouth Africa nhasi kuti pane munhu awanikwa aine COVID-19 kuSouth Africa kwakare.
Kuuya kwechirwere muSouth Africa zvinotaridza kuti chirwere ichi chinokwanisa kusvika pese pese, chinokwanisa kunyika kusvika panyika ipi neipi chero pari pano pasi. Kutaura kuti chaapadhuze nesu, kutaura kuti tochitosimudzira chaizvo tese tichingoshanda pamwe chete secommunity, tishande pamwe chete necommunity yese yeZimbabwe. Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka iso tiri kuitawo patinokwanisanapo. Tisa vanhu, gezai maoko, musangomhorosana kumeso, musangobata kumeso zvokuti munozvizvazva zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho. Tichangomirira kuti tirambe takangovhara, takachenjerisa zvinobva mabhodha edu, ndege dzinobva kuSouth Africa taakutotinyatsokutarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha paBright Bridge taakutovatarisisa chaizvo, sezvatatingoita, asi taakutopanzira kutarisa kwatinei tichiraita.
Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti kana chirwere checoronavhairasi chikapinda munyika vawanikowo vakagadzirira zvakakwana.
SeHarare tiri kuedza nepatinogona kuti tikwanise kuprotekta community. Tinokwanisa kutora munhu kwaanenge ari, enda naye pawalkins tomuisolata kutova ti community protected. Maanenge arimo muchipatara imomo tine zvatinenge tichiita kumubatsira, nekuti tinenge tine mishonga, tine madokta, tine manesi vanenge vachimubatsira murwere arimo, asi asiri pakati pevanhu kokuti chirwere choramba chitatapurika. Uyezve tiri kupinda mucommunity tichiteera macontact vaanenge achigara navo padhuze nepadhuze, tichiona kuti havasi kuita urwere here. Kana aita urwere tovatora tovaita isolate zvakare.
Zvichakadai mumiriri wechina muZimbabwe Vaguo Shaochun vazivisawo Vamoyo kuti hurumende yavo ichavandudza chipatara cheWilkins muno muHarare kuitira kuti chipatara ichi chinge chine zvose zvinodiwa mukurwisana nechirwere checoronavhairasi izvo zvatsinhirwa navamoyo.
Vechina vabatsira, vauya mukuru wechina muno auya akatenderera akaona zvese zvatinofanira kunge tichigadzirisa kuitira kuti kana tikawana varwere vanopinda muno muWilkins vanenge vakagarika zvakanaka. inonzi comfortable muchirungu. Saka ndozvauya ukanzisa vachati seninzvezera nzvimbo yedu vachichinja vachipenda vachiita zvese mibhedha yakanaka nemashitsi nemablankets masinki mvura matoilets vachatigadzira zvese izvozvo.
Chirwere checoronavirus chakatangira kuChina chikauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu munyika dzakawanda, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.